mangwanani akanaka vachereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chivabvu 6 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Pamaresults akaanaunzwa namai Priscilla Chigumba musi wa 3 August 2020, papaine maresults ezanu pf, papaine maresults emtc alliance, papaine maresults mtct, papaine maresults emamasangano akawanda. So kuti zvinzi naJacob Mtenda, speaker of parliament, munhu weMTCT Tokozamikupe Oromonzora anokwanisa kudzinga munhu weMTC alliance ndounonzi Maroto Kupenga.
Umwe mutevedzeri wemutungamiri weMDC alliance anoti zvaitwa nemutauriri weparamende zvokubvumidza kudzingwa kwenhengo dzebato ravo muparamende ndezvemaroto.
Hurumende inofanira kuziva zvakare kuti izvo vanhu vari munyika muno vakanzwisisa nekugutsikana kaitiro kainoita vanofamba pamwe chete nehurumende, zvokuti kana vakupatsaniro donzvo reupfumi munhu wese anenge achifamba nawo pese nepese patinenge tichienda pachirungu yatinoti buy-in and ownership yepolisi.
Hurumende inokurudzirwa kuti ibatanidze vanhu vose munyika kuti nyaya dzeupfumi hwenyika dzigadziriswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Paramende nezuro yakadzinga nhengo ina dzebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa mushure mekuziviswa neMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe kuti nhengo ina idzi hadzichamiriri zvido zvebato ravo. Godwin Mangulya anotipa nyaya inotevera.
Vadzingwa si mumiriri wekuwadzana East National Assembly vaCharlton Wende, mumiriri wedanga mvura vaProsper Mutsiami, vanomirira dunhu revula wayo muzvare Tabitha Khumalo, pamwe naSenator Lillian Timvias vekuMidlands, vachizivisa nhengo dzeNational Assembly nezvenyaya iyi. Mutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda vati vakatambira tsamba kubva kuMDC mukutanga kwemwedzi wapfuura ichivaudza kuti vaWende vaMutsiami pamwena muzvare Khumalo vakange vasamirire zvido zveMDCT. Nekuda kwaizvozvo vati vatatu ava havasisiri nhengo dzeNational Assembly uye vave kutora matanho ekuzivisa mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nevanoona nezvesarudzo veZimbabwe Electoral Commission kuti kiitwe sarudzo dzekutsvaga vachamirira nzvimbo idzi. Kudare reSenate amai Timvias vadzingwawo nekuda kwechikonzero chimwecho. Vachitaura neStudio 7 mushure mekudzingwa mudare, amai Timvias vati vakatyamara zvikuru nezvaitika vachiti ivo senhengo yeMDC alliance vanodzingwa mudare neMDCT. Sei
ndotoshamisika ini because takapinda musarudzo tire MDC alliance haina kupinda ndiri MDCT. Saka ndashamisika, but I am not shocked. The regime will do whatever they want. It looks like they want a one party state and they'll get it.
VaHwende vanovewo munyori mukuru muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa varamba kutaura zvakawanda vachiti vange vasati vazivisa mutungamiri webato ravo Advocate Nelson Chamisa.
Takumbono udza mutungamiriri wedu vaAdvocate Chamisa sezvo munoziva vanga vasimo muparliament nezvabuda muparliament. Then after that vachazoconsultawo maleaders asipo veNational Standing Committee and tinotarisira kuchazoburitsa statement yeparty.
Tungamirwa nababa vaChamisa, saka tichagara pasi toona kuti toenda mberi sei.
Muongorori wezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti vanoona sekuti mamwe mapato vave kutora mativi pamakakatanwa ari mubato reMDC.
Haichasi nyaya yezvekutonga kwejekerere, kutonga kuri pachena, yava nyaya yekuti zvematongerwo enyika zvisina kuti tsemetete ndo zvapindira. Yava nyaya yekuti veZANU PF vaakushandisa matare kuti vaite shaishano. ndoza hapo.
Asimura irizwe pa Great Zimbabwe University va Joel Mkusha vati zvaitika nasi hazvine ine mamwe mapato kana paramende vachiti zviri pachena kuti MDC iri kusvikanga nemafuta ayo. Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo harine ine zviri kuitika mune mamwe mapato vachiti MDC ngaidzidze kugadzirisa matambudziko ayo isinganeneri mamwe mapato mhosva. Dare reSupreme Court rakapa mutongo mwedzi wapera wekuti bato reMDC raifanira kudzokera pautungamiri hwaro wa2014 zvichitevera kushaya kwemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai muna kukadzi 2018 izvo zvakamutsa muchokoto mubato iri uye zvinogona kukonzera kuti bato iri ripatsanuke zvekare. Nyanzvi munyaya dzemitemo nematongerwo enyika dzakayambira kare kuti mutongo weSupreme Court uyu waigona kuzoshandiswa namuzvare Kupe mukudzinga nhengo dziri muparamende dzakabva kudivi ravachamisa, asi vamwe vachiti mutongo uyu wainge wasara mumashure menguva. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ramuzvare Kupe kuti vachatora zvakare here kana kuti kwete kudzinga dzimwe nhengo dziri muNational Assembly pamwe nemudare reSenate sezvo nhare mbozha yavo yange ichinetsa kubata. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Mangudya.
Zvichakadaro, umwe mutevedzeri wavaNelson Chamisa vatendai biti vanoti zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvakafanana nezvakaedza kuitwa nevaimbo vemutungamiriri weRhodesia vaIan Smith vachiti zvichatadza nenzira imwe chete iyoyo. Vabiti vaudza Studio 7 kuti kana vaMnangagwa vachida zvigaro zvemuparamende izvi bato ravo rinovapa, vachiti zvematongoro enyika muZimbabwe zvatochinja kubva nhasi. Vabiti vati hondo yerusununguko haisi muparamende chete asi mumigwagwa, mumaruzevha, munzizi nemumachechi. Nezuro mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vakati bato ravo harinei nezviri kuitika mune mamwe mapato, vachiti MDC inofanirwa kudzidza kugadzirisa matambudziko ayo isinganineri mamwe mapato mhosva. Tabata vabiti kuti tunzwe zvakafungwa nebato ravo panyaya iyi.
Izvi zvinhu zvaitwa naEmerson Mnangagwa zvinhu zvaitwa nezanu PF. So we are going to take the fight to ZANU PF, who defend our movement, the Movement for Democratic Change Alliance. So we'll protect the struggle. Ian Smith tried to destroy the people's struggle for decolonization. He failed. Emerson Mnangagwa will not succeed in destroying the people's project for democratic change and transformation in this country. So tichagara pasi totora matano matana ayano kona kusanganisira kuti tibude mparlamente anogona kusanganisira zvakawanda, but ticha announce kana taita decision new, but chatora matano
pano zvamataura kuti kuda pamwe mungangotora danho rokubuda muparamende, munoona sekuti zvingabatsira nenzira ipi?
Handivada masita acho, saka tichavapa. Acho vatora masita nhasi vaona zvakakodzera, saka tichavapa because vari kuada.
Pane zvaitwa izvi, pane vachora mutemo here? Pane mutemo wachorwa here?
Bato rakakwikwidza muna 2018 runs MDC Alliance. Kana imi mukaenda kuma records yenyu mai reporter ne election yakarwiswa ne MDC Alliance, pama results akaannounzwa na mai Priscilla Chigumba musi wa 3 August 2020, papa ine mari results ezanu PF, papa ine mari results MDC Alliance, papa ine mari results MDCT, papa ine mari results emamasangano akawanda. So kuti zvinzi na Jacob Mutenda, speaker of parliament, munhu weMDCT Tokozani Kupe Oromonzora anokwanisa kudzinga munhu weMDC Alliance, ndo unonzi maroto kupenga. So kana muchida masita acho chitorai ese, that is our position.
Kana mukati asakubudira kudzora vamwenyu kuparamende, munofamba makatarisa kupi panyaya?
Hamusinyatsonditeerera. Ndati vada masiti yedu ese, tichavapa ese.
Iye, ndopanda ndichida kunzwisisa kuti kana mukavapa masiti acho ese, imi muchiti hamusi kuzoita abandon struggle, munenge mozofambisa nyaya sei?
Struggle haisi muparamende, vakuru. Struggle haisi muparamende, struggle iri mastreet. struggle iri mareserve, struggle iri mudzizi, struggle iri makomo, struggle iri machechi, struggle iri mafactory.
Abo vanga vari mumiriri weHarare East muparamende vari zvekare mumwe wevatevedzeri vavachamisa vatendai biti vari parunare kuHarare neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari sachigaro veBoard of Governors veCEO Africa Round Table vaOswald Inha vari kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ibatanidze vanhu vose munyika kuti vapo nemaonero pamwe chete kuti vagadzirise upfumi hwenyika hwaenda kumawere. Vanoti mamiriro aita zvinhu ave kuda kuti nyika izvimirire sezvo nyika dzepasi rino dziri mubishi rokurwisana kuti vanhu vemunyika idzi vasave nechirwere checoronavirus zvekuti vambosendeka parutivi nyaya dzokubatsira dzimwe nyika. Mukuzeya nyaya yekuti coronavirus iri kukonzera matambudziko akadini muZimbabwe, Blessing Zulu West Studio 7 abata vabina.
Blessing, COVID-19 yauya nguva isiriyo kunyika yeZimbabwe. Upfumi hwedu hwagara huri mugwandega. Hwagara hwakaparara, hwagara huri upfumi hwanga huchinetsa kwemakore akawanda.
Mungatsanangura here zvamunoreva apa?
Tiri vanhu vanga vakurarama nekubatanidza, uyezve tanga tichiri kutoisa musoro pamwe chete kuti tigadzirise zvimwe zvezvinhu zvacho. Ndiri kuona inini minista vaine basa rakakura rekuti izvo vabhalanse zvinhu zvinofanira kunge zvichibhalanswa. Tichitarisa kunyanya-nyanya kana vaakuita urongwa hwemari yehurumende kuenda mberi, dambudziko zvaro ragara riripo nderekuti hurumende yedu inonetseka chaizvo kuti ibude pajekerere kaitiro kainoita zvinhu. Saka hakuchisina umwe mukana wainawo wekuti wakwanise kushanda nevamwe kuti izvo tikwanise kugadzirisa hwaro hweupfumi kuenda mberi. Saka chirwere chauya nezvakati zvandirikwanisa kuti patsanurei.
Mungadorongodza here kuti ndezvipi izvi vabina?
Chekutanga, chirwere chauya neandingati legitimate excuse. Legitimate excuse pachirungu iri kurova kuti izvo kunyange tine zvitanga tichitadzisisa chaizvo chaizvo, taane mukana wekuti zvanga zvaipa asi zvazvinyanya kuipisa pamusaka pachirwere. Saka ngatichitarisai kaitiro katinoita zvinhu nedivi iri. Hwaro hwekushandisa mari yehurumende hunofanirwa kuchinyatsogadziriswa hunge huri pajekerere. Kabatiro katinoita mabasa kana tichinge tichiita zvinhu zvese muhurumende nemumabhizimisi akazvimirira oga, kune zvekurima, kune zvekushanyirana, kune zvekugadzira zvekudya nezvekutengesa, kune zvekutaura nevamwe vari kunze kwenyika, nokuti izvozvi nyika dzose dzichatomboti garei dzichizvionera, nokuti hakuna ari kuda kuti agopinda mundege achinopinda munyika yavamwe. Kunyange dai vakazotaurawo nemuromo wavo kuti tadini tasimudza marestrictions kana kuti zvinetswa-netswa zvine chekuita nechirwere. Hurumende inofanira kuziya zvakare kuti izvo vanhu vari munyika muno vakanzwisisa nekugutsikana kaitiro kainoita vanofamba pamwe chete nehurumende, zvekuti kana vakupatsaniro donzvo reupfumi munhu wese anenge achifamba nawo pese nepese patinenge tichienda, pachirungu yatinoti buy-in and ownership yepolisi. Izvozvi tine dambudziko rimwe hombe ratisiri kuziva kuti richagadzirisika sei, nokuti mupfumi hwedu hwakagara huri hwevanhu vamwe vasina mabasa avanoenda kumakambani mahombe asi vanozvisenzera vega. Tiri kuona zvakare vanhu vakawanda vanga vari mumabasa vachizosiya zvemabasa.
Ko vashandi vanenge vogumurwa kuti zvaita sei chaizvo apa vabina?
Kuti makambani adzidza zvakati kureiwo mudambudziko iri. Mune dzimwe nzvimbo dzaisenza vanhu vakawanda dzekuti makambani akuona kuti apa vanhu ava vanofanira kuita vashoma apa, regai tishandise zvibatwa nezviwanikwa zvedu zvinyowani izvi zvematechnologies. Saka vanhu ivavo idambudziko kuhurumende, nokuti tinenge taakupamidzira zvevanhu vanga vari pamabasa munzvimbo isina mabasa.
Sachigaro veBoard of Governors CEO Africa Round Table vaOswald Inha vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu West Studio 7.
Pataenda pamepo Zimbabwe yange ichingori nevanhu makumi matatu nevana vakabatwa neutachiona hwecoronavirus. Vana vakashaya uye vashanu vakararama. MuAfrica vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru makumi mana nemanomwe 47,000. Vafa vachisvika chiuru nemazana masere ane makumi mana nevatatu 1,843. Africa Center for Disease Control and Prevention inotizve vanhu vapora muAfrica kusvika pari zvino vanoita zviuru gumi nezvishanu nemazana mashanu ane makumi masere nemanomwe 15,587. Johns Hopkins University yomuAmerica, iyo iri kuongorora chirwere checoronavirus pasi rose, inoti vabatwa nechirwere ichi vave kudarika mamirioni matatu nezviuru mazana manomwe kana kuti 3.7 million. Vafa vakawanda vacho vari muAmerica vachipfuura zviuru mazana maviri zvine makumi mashanu nemanomwe 257,000. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mubepa nau rekuraniko ranasi, hurumende yabvumidza kuti mamwe makambani azurure kuti atangidze basa pasina zvokumamanikidza kuti aongorere vashandi vavo kana vaine utachiona hwecoronavirus. Asi hurumende yaomesa kupinzwa munyika kwempatya tsaru dzekutengesa. Zimlife.com inoti Econet Wireless yakwidza mitengo yayo nezvikamu mazana maviri ane makumi maviri nemashanu kubva muzana kana kuti 225%, izvo zvinonzi zvashatirisa vazhinji munyika. MuHerald mune nyaya inoti nezuro vasungwa vanoita zviuru zviviri nemazana mashanu ane makumi maviri nevasere 2,528 vakabudiswa mumajeri mushure mokuregererwa nemutungamiri wenyika vachinzi nguva yavakatopika mujere yakakwana. Muna kurume kana kuti March gore rino, vamunangagwa vakaregerera vasungwa vanoita chiuru nemazana matanhatu nemakumi masere 1,680. Yave nguva yenyu vachereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Washamarara weStudio 7 makadini zvenyu. Ini ndinofara ndinoitwa Siyabonga Clive Chuma, ndiri muno muEastern Cape muSouth Africa. Ndinodawo kutaura pamusoro pedano ratorwa nawa Douglas Monzora muParliament rekuti wadzinge watungamiriri weMDC Alliance. Dano iroro ndinoona sekunge kuti rabvumidzwa nawa Jacob Mudenda. Zviri kunze kwekuongorora zvakaperera kuti pari kuexerciswa ubenzi, nekuti wa Douglas Monzora awasiri memba yeMDC Alliance nekuda kwekuzvidzinga wega kwawakaita mukubatana naThokozani Kupe weMDCT. Saka ndakatarisa zvangu zvinhu zviri kuitika izvi zviri kuratidza pachena kuti ruoko rweZANU-PF ruri mukati menyaya idzi waine chinangwa chekuda kuvhiringa donzvo kana kuti dano kana gwara riri kutorwa neMDC Alliance mukuedza kusunungura wana weZimbabwe kubva mumukano wamamupere inowa ZANU-PF. Handioni wamunangagwa wachibudirira nedanho ravo ravari kuedza rekuda kuti wabatane naChamisa through Pollard yavari kushungurudzira President Chamisa kuti wave mukati mayo. Izvo zvandiri kuona zvisingakwanisikiba, zvichaita kuti paoneke sekuti lockdown yawakaisa haina kuisirwa wanhu weZimbabwe asi yakaisirwa bato reMDC kuti ritorerwe matanho makuru ekurishungurudza pasina uzhinji weZimbabwe wakavharirwa mukati medzimba. Ndinotenda zvangu maonero angu waShamarari.
Makadi waShamarari weStudio 7 mukomatanono kawandi. Ndoda kutaura mafungiro angu, ndoda kutaura kuna President Nelson Chamisa, President wedu, President wevanhu. Ndokumbira kuti mashoko angu asvike kwavari kuti vachamisa Anditi murukuona kuti akungoramba tichingojerigwa nevanhu. Ndakambokudza president wangu ngati simbinorwa ichapisa. Hapana kwatinosvika neZANU-PF kana tichingotaurira kuti ngatitaurirane. ZANU-PF iri kutoratidza kuti izvo muri kutotaura ndezvokupenga. Saka apa pakuda action mukuru wangu. Inangu ndiri kutorwadziwa vachamisa kutaura kudai. Saka inini sapresident veduka chiregerai kunyarara tichitoparadzaniswa nevanhu vezano tichiparadzaniswa namunzurwa nakomichi nakupi rakatosiyana handi izvozvi zvimuri kuona kuti vanhu vadzingwa kama MP masenata adzingwa kamuparliament adzingwa but uyu kupe unomirira MDCT inini muri weMDC Alliance saka muri kuona kuti zvinhu zviri kuindirana papi ndozviringori pachena kuti kazano iri kutiitisa saka president ka zvakuda kuti tisumudze musoro izvi hazvisati zvokuti izvo mwoyo murefu ngatimbosiyai zvemabhaibheri hakuna nyika inongouya takapavira tichingoti ngatitaurirani saka zvakangofanana just because ipapa patinenge tichingoverengera zvanoita zvainodamisa wai isusu tisinga ndakarwadziwa mukoma tanonoka wandi mudhenda akaona nguva ka aite mushi zvechokwadi ngaasatora sokuti isusu vana vemuzimbabwe tiri zvikuta zvake atenda hangu
vana vezimbabwe nevateereri vestudio 7 inini ndabatikana zvikuru tiri kuti tiri muhondo yechirwere chekoronavhairasi chakaina mamuchinguri aiwa hachina basa ndechekueurope chokwadi vaerevesa nokuti tikuona ivo vari bhizi kumhanyamhanya nana Morgan Komicho nana Kupel vachida kudistroya MDC kupa amboriani vana vezimbabwe ngatitaurirei vana vezimbabwe ngativhurei maziso vana vezimbabwe ngationei mhandu tadziona here tiri kuda kuita two steps kuti tifambe kune dzimwe mhandi dzinouya dzotidzorera sure mari inoseenzeswa nehurumende kuti ibatsire vanhu haichabatsiri vanhu yaakuita basa rekuuraya politics ino mutengo wejekeroro watinotarisira kuti dai Zimbabwe yava nomutongo wejekerera chokwadi tiri kuona kuti speaker of parliament anogamuchira mapepa akangonyorwawo hayo naabva kubhuruwai achiti ndezvei vana vezimbabwe ngativhurei maziso tione titaure tega panyaya iyi tinofanira kuzwa isi tega tigadzirise nyaya iyi matara akatongwa aya makangari kukoti nezvimwezvi ngatizvisiyei asi ngatigadzirisei nhau iyei yemamember of parliament MDC adzingwa aya zvisiri pamutemo ngatitaurei tega kuti hazvisi pamutemo vanhu vadzorerwa pamabasa avo nokuti ndivo vakasarudzwa vachiri kumagona vachiri kumaita ndatenda hangu tisadzokera sure hapana chinofanira kutidzorera sure apa asi tasimbiswa nokuti purezidendi Chamisa wavonekwa kuti aiwa ndiye murume ane yese saka akamakwa nehurumende nedzimwe mhandi dzinobuda dzinongobva apa neapa saka ngatiendei naChamisa tisadzoka sure ndatenda hangu
imwe mitauro inotaurwa navachirumhanzi vaNGC kuti vari kuti chii vari kuti kana uchinge wakuvara dambo racho rwaZambia wovhara chironda chako asi kana ukanzi mavhoti tinoona tinopiwa matisheti tinopiwa makepesi zvese tinopiwa kubva masikavha tinopiwa nezano ko mari idzodzo vanenge vachidziwanepi asi kozvo vanotaura vachiti nyika ina mari ko mari iyo yavari kupiwa neamerica vanoisepi ikona vari kuti tidambure kana dhuku redu tovhara muromo kose ndechipi chavakambobatsirawo zimbabwe ivavo vanhu vanotaura ivava kana chavangobatsirawo vana vezimbabwe vanhu vari kutaura ivavo tikatarisa musouth africa tinowana kuti munhu wese kubva aninani anohora kubva asingasevenzi ivo vanotendai mugara mumba vari kuti vanhu vanodyei mumba macho imomo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bepa nhau reNew York Times rinoti kunyangwa zvo vanhu vari kubatwa necoronavhairas kekutanga muNew York, muChicago nemuNew Orleans vave kudzikira zviri kuitika nechirwere cheCOVID-19 muAmerica zvinofanirwa kutyisa vazhinji. New York Times rinoti pese panonzi imwe nzvimbo yave kuita zviri nani maererano nechirwere ichi dzimwe nzvimbo dzinoti chirwere ichi chave kunyanya munzvimbo dzavo. Bepanhau iri rinoti vanhu vari kufa zuva nezuva munyika yose havasi kudzikira kunyange hazvo dzimwe nzvimbo dzichiratidza kuti vanhu vari kufa munzvimbo dzavo vave kudzikira. Kwemwedzi wese kusvika parizvino America iri kurasikirwa nevanhu vanopfuura chiuru pazuva rega rega, asi mamwe matunhu atotangidza kuzurura nzvimbo dzemabhizimisi nekubvumidza vanhu kubuda mudzimba dzavo pamadiro. Zuva nezuva muAmerica vanhu vanobatwa necoronavhairasi kekutanga vanopfuura zviuru makumi maviri nezvishanu 25,000. America ndiyo ine vanhu vakawanda vane chirwere ichi kupfuura nyika dzese pasi pano, zvichinzi zuva nezuva inowedzera varwere nezvikamu zvina kubva muzana 4%. Sese kambo kanonakidza kanobva kuna Mambo Duterere. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Umwe mutevedzeri womutungamiri weMDC Alliance vatendai biti vanoti zvaitwa nemutauriri weparamende zvokubvumira kudzingwa kwenhengo dzebato ravo muparamende ndezvemaroto. Hurumende inokurudzirwa kuti ibatanidze vanhu vose munyika kuti nyaya dzezvoupfumi hwenyika dzigadziriswe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soku isikati.